manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu Kurume 2018.
Makateerera ku Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
dare rinomisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurututwa kweumambo hweshurudzirwe ndevele kwange kutida kuitwa mubhulawayo
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court ramisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo lobengula mukumurutudzwa kweumambo hwezvudzi hwechidevele kwange kuchida kuitwa mubhulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa utsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachimba vari panze pehigh court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu mutauriri weRoyal Crown Trust vaF Ncube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaMartin Makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo weMandebele kuri kunze kwemitemo yenyika Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMateveland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vati hauna kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads ndozva tachida kuti tiexplain asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva chief mutsva unovuisiwa ku provincial assembly of chiefs vogara dare machief anogara dare iroro apedza voendisa ku national assembly of chiefs ndovanogara dare futi iroro kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister minister awendisa kuna president mambo ogadzwa ndokufambisa kwavo but ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare
vamutandazo ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hwemandebele
ya ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anoitwe then kuti mambo wetu anoindo it doesn't need Mnangagwa it doesn't need Obert Mpofu it doesn't need riot this is for the Ndebele people for the culture of Ndebele finish I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna kwenza into yabo
pane makakatano agara aripo panyaya yomambo weMandebele kurira kapera va Rafael Chumakumalo vakazviti ndivo mambo mzilikazi the second Masondo maviri apfuura vapita zwide kumalo vakazvigadzawo samambo Nyamande Lobengula the Second. Ukuwo mangwana vavulelani kumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shaba.
Governor weBanga Guru renyika Dr. John Mangunja vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu yemadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement yava munangagwa ayanga isiri bagged nemutemo. That's why mari dzatoka dzishoma nekuti inonzi externalization pachirungu kuburitsa foreign currency uchiburitsa kunze, but muno muZimbabwe US dollar ndo yamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket mpick and pay umu ndikuti unoshandisa ma US dollars pondo yanyaya yamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana personal legal clarity, there cannot be compliance without a law. Chechitatu cha taa kunzwa manje ndechekuti taa kunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu ada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure kudomwa kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanaani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanaani, because we now have evidence kutaura mazikurukota anotyisa muhurumende omu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatisi kutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chisina legal framework hatisi binding. Zvafanana nemutemo weindigenization wari kuti vakabvisa. Indigenization Act ichiripo pa section 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa, because kana vanhu vatina kupara mhosva pane mutemo unonzi defamation wekuti wasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tiri kutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis. Nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe governor weBanga Guru renyika reRBZ, Dr. John Mangunja.
Toti wani, juu prosa katangwa ipere. You know kuti some people were going through the banks, and ndetika, because they were going through their commercial banks, my banks might not be, still not be able to submit the submission with the deadline of 28. Sato kupani, yu mkana wale ni, suwe zupifomu zwakanaka. And that one, wasangu, anga sauta hidi the call, the amnesty acho. It means that mswa 19, as the president said, will then be able to publicize my companies in Evano, wasangu ita hidi the amnesty. Vanu yuovo, then the law will take its course after that. Bozo anga apu wangu waka wandaka.
Asi muri kufara here nehuwandu hwevanhu vatambira kurudziro yehurumende?
Zvikuru dai 50% is not a bad number, and it means that dai pasina zvakaitika, dai pasina zvero sambo yasauta submit. So definitely a return a positive that way is a positive thing. It means the people are happy ne amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure what is in compliance. So we are happy, quite happy.
Avo vanga vari governor we banga guru renyika re RBZ Dr. John Mangunja vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Machoko yaabuda apo vagari vanga vachinzwa kubva kucommission National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugarisana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu Pastor Kuraone Mutimwi vati kuti nyaya dziyananiso zvakanaka mumaruwa vamunangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kukumbira ruregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then ndoda kutaura kuti the power of sorry ndirikuda kusanangura kuti kana mwana akadonha murodhomu handisi usiri wamudonhedza unoti sorry. Mwana wato sumu kwa toku kisa mavofa na mtu wanji sori. Ime sori haiuwe no kuti ndiwe wakakanganisa. Ime sori ino uwe no kuti unumpo zine kuti unonyara za kulara. Saka tiliku kumbira kuti wamuna unaba president wenu. Wari flanged ni wa kuruwe masoja. Chumirila 5th brigade kana kuru kukukula hundi. Wachumirila o. Wakuna kukumira bani kwa kuti. Nukuna kukuti wanami Zimbabwe. Wakar waziwa. Tiri sori no tiri makastu tiri saka tuma kuzokutunga mirirai. Ndo sori ino chabwa na wazi mezi mbaba. Yokutaka. Kwa sita sori yokuti chabwa na kama pesimas.
Vasame umakaya vatiwo kana mutungamiri rapedza kumbira ruregerero komisheni inofanira kuona kuti vakatorerwa zvinhu zvavo mumhirizhonga yezvematongero enyika vadzoserwa uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mhosva dzavo.
Saka zvichoro kuti komisheni iyi isomudze nyaya dzese ispecha dzakatonge dziri mumapurisa dzikapuwe madokumenti maarara watiwata. Saka izvezvi mapurisa akatoti ndimukoma wangu ihama yangu wakusindika kana kwakuzvisiya. Saka komisheni iyi ngaizvisumudzire nyaya idzodzo dziitwe dziri pakaorowa munhu nemunhu muripo womunhu munyika ino unozikanwa kunzi wakaoraya nhengo iwe muripo wachiri mombe 15 dzoitwa vanhusvitidza mafoi ndozvaitwa. Aikona kuti taregerana iwe mukadzi wacho uchinayo wakatorire munhu kuregerana kurudziko. Tostera zvinhu zvomunhu wakatorera wakatora mukadzi womunhu wakaa.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri vezanupf nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbo vasadyaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kuti vamunangagwa vakumbire ruregerero komisheni inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana veZimbabwe.
Kana tichitarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutaura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresva ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi. Kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatoziva yakaitaurwa nakomredawo yakaitika muchimurenge inini ame victim you see ruoko rwangu zvarwakaita. Kana mukangotaura chete nehistory yegukura hondi musingataurawo nezvangu and I'm sterile now handiti because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunungwe dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitange kure kuna nambuya nehanda vanasisu John Roth if they are there to bring them to book. Zvimwe zvototarisa nguva tichiti ngatitaure kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzacho are they still existing. Musirikazi is dead. So ishi iripo ndeyekuti vamunangagwa zvavakauya 100 days dzavo idzodzo vaifanwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU-PF wakaita pepeke violence nokuti nyika ina isi yomunhu ndeyedu. We cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amai Lilenji Gwedere vati commission yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava varwisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizag. Nepfenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusheya kwava Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vashitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepanhau andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamawhatsapp group, ndikaonawo pastatement yakabudiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension. Saka pamutemo chaipo chaipo, ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii. Mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei? Masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi? Handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika patime yokuti ndinotaridza mwadhi. Ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvichakasimba ndirikuramba ndiri mutauri webato ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo enga achitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawaka kungotita kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yesuspension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro reMDC kana kuti NDC constitution. Saka pari zvino ndinotaura newe kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti suspension yandei, ndongohwawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wavo zarirwe nerwizi, ini nditoripo ndiriti.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora Vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano wanezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura namai Tabitha Khumalo, avo vari kunzi ndivo vari kufanira kubata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi. MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiani otora chinzvimbo chevaimbova mutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Musangano wenational council wakaitwa nezuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiriri webato azere, asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva. Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongresi mushure memwedzi gumi nemiviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa nezuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa naThomas Chiripasi. Tichiri paMDC toenderera kuneye MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vaChamisa kunyange hazvo muMDCT mune makakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals.
Ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
VaChamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa, asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzionzi mutungamire ibasa
pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunanga kwakuti shanduko inongova pamuromo chete pazviito, hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vave nemukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachaita masvinga emukana.
MDC Alliance yakumbirawo ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. VaChamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZanu Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Yashika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Mhlanga zviri kuitika pasocial media nepafacebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaVOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepaWhatsApp.
Ndinoitwa Isaiah Madzo, ndiri kutaura ndiri kuPretoria. Aiwa, inini ndinofara chaizvo nezvagwa achizviona purezidendi wedu vaMnangagwa. Zvisinei nekuti hongu nyika ingagadziriswa zvaro negore or rezine 2 years, asi zvawaka achibva pari zvino aiwa at least better. Uye corruption yekutevera maperpetrators vari kuedza nepavanogonawo.
Muri kutaurira kumajoba kotoea Botswana. Ndichatoda kutaura nyaya yekugadzwa kwakaita purezidendi wedu wezero
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup qualifiers ari kupfungaudza utsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal. Mumutambo uyo mashevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi e2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe: Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa International Cricket Council wema ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vaongorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove captain wema chevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup aya.
Rwendo rwu tiri kurwona rwakakosha stereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose aya.
Asi makundano akadai, mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiyo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa, takunda pekutanga tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo, Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup gumi nemaviri akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakasandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata gumi nezviviri adzikiswa kusvika pazvikwata gumi uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzvimbo. Tete tarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro, zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands, FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari muri yemubati wepagedhi weChapungu Roy Mazingi uyo akashaika munandira. Mazingi akashaika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa cheLife Talk na 8 PM pantiri kutarisa mvonga mupopoto iri kuitika muMatebeleland vanhu vachirwira umambo rwerudzi rweMandebele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande.
Sokuisika December kuvhi.